Pane mashoko akawanda ari kutaurwa pamusoro pechirwere ichi kunyanya paInternet. Vamwe vachiti chirwere ichi chakagadzirwa nevamwe vanhu vari kuda kuvhiringidza mararamiro everuzhinji pasi rose nenzira yekuda kuita mari. Vamwe vakuru vakuru vemamwe machechi munyika vari kubudawo vachitaura zvavanoti zvinobva kuna Mwari pamusoro pechirwere ichi. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, ndomumwe avo vane maonero ekuti mashoko akadai anogona kuvhiringidza kurwisa chirwere checoronavirus.
Pane zvizhinji zvatiri kunzwa pamusoro pecoronavirus. Zvimwe tiri kudzimuri dzedu, zvimwe munharaunda dzatinogara, zvimwe kumasangano kwedu, asi tikazvitarisa zvakawanda zvacho tiri kuzviwana kubva pasocial media zvekuti tinopedzisira tisingachanzwisisi kuti totenda zvipi tosiya zvipi. Kana tasvika panyaya dzeutano, tinokurudzira veruzhinji kuti vaone madhokotera kana vana mazvikokota veutano. Tikatevedzera zvinotaurwa neruzhinji kunze uku ticharasikirwa neupenyu hwakawanda.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muguta reGweru, reGweru Residence Forum, vaCharles Mazorodze, vanotiwo mashoko asina umboo pamusoro pechirwere checoronavirus ari kutaurwa paInternet anogona kuvhiringidza mafungiro everuzhinji. Vanoti zvakakosha kuti vanhu vateerere zvinotaurwa naana chiremba avo vane nhoroondo yezvirwere zvakaita secoronavirus.
Tinoshushikana zvikuru nekuti nyaya dziri kubuda dzakawanda kuti coronavirus yakauya sei yazodai yazodai, asi dambudziko remuno kuti zvinopedzisira zvaakukonzera kuconfusion mukati mevagari. Asi andokurudzira vagari ndechekuti dei vateerera iko zvino zviri kutaurwa naana chiremba zvekugara mudzimba vachiita iyo social distancing, zvinova zvinogona kuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipurutsate vanoti hazvina kuipa kuti vanhu vatendere zvitendero zvavo, asi vanotsinirawo kuti pakurwisa chirwere chitsva chakaita secoronavirus icho chisina nhoroondo inozivikanwa, zvinenge zvakakosha kuteerera zvinotaurwa navana chiremba.
Chikuru chandinoda kukurudzira veruzhinji kuti vateerere madhokotera nedzimwe nyanzvi dzezveutano, nokuti tikada kutevedzera zvinotaurwa nemunhu wese tinogona kushayikirwa neupenyu. Saka zvakakosha kuti vachengetedze shoko irori nokuti vanhu vasaungana vari panhu pamwe.
Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko uye vari mudzidzisi paNamibia University of Science and Technology vaAdmire Mare vanoti kutaurwa kwemashoko asina umboo pamusoro pecoronavirus kuri kukonzerwa nekuti chirwere ichi chitsva uye hachisati chave kunzwisiswa neveruzhinji. VaMare vanoti zvakakosha kuti hurumende nenyanzvi munyaya dzezveutano dzive dzinotaura zvizere kune veruzhinji pamusoro pechirwere ichi nguva nenguva senzira yekurwisa manyepo ari kutaurwa. Chiremba vanoshanda mudhorobha reCharlotte kuNorth Carolina kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kusada kutambira chokwadi kuri kuitwa nevamwe vanhu pachirwere checoronavirus kwakafanana nekwakaitika pakatanga kutekeshera chirwere cheHIV AIDS.
Vakatora nguva yakareba vanhu vakawanda vasingabvume kuti iriko, and tese tinoziva makuva akabuda nenyaya yekuti vanhu vakaramba vachingorarama zvavaiita kusati kwava neHIV. Zviri kuratidzika izvo kuti COVID-19 inenge yamutsa futi musambo mumwe chete.
Dr. Ranga vanoti ivo sachiremba vanorwadziwa zvikuru nemashoko asina umboo ari kutaurwa pamusoro pecoronavirus, uye kuti kune vamwe vanhu vanotarisirwa kupa veruzhinji gwara rakanaka asi vachionekwa vachitaura zvisiri izvo.
Ndinokurudzira veruzhinji vemuZimbabwe ndechekuti teererai zvinotaurwa nemazvikokota enyaya dzeutano nezviri kutaurwa nehurumende pamusana pekuti chirwere chinowanikwa sei uye kuti zvatingaita kuti tichidzivirire ndezvipi. Tisiyane nokuteerera zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vanopa matheories kana tsananguro dzisinganzwisisiki ivo vasiri vezveutano. Vangange vari vatungamiri vemakereke kana zviprofita kana dzin'anga.
Munyori mukuru wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe, mufundisi Blessing Makwara, vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti vanhu vateerere vana chiremba.
Tinoramba tichitaura shoko rimwe chete rekuti ngativerengei shoko raMwari, ngatiteererewo zvakare zviri kutaurwa nenyanzvi pamusoro pevhairasi inonzi corona vhairasi iyi. Zvichatibatsira kuchengetedza utano hwedu, zvichatibatsira zvekare kuti tisave vanhu vanovhunduka nekuti tinenge tichibata mashoko echokwadi. Tirambe tichinamata kuna Jehovha Mwari, vatiporese, vape uchenjeri unana mazvikokota vakwanisa kusangana nemushonga ungazokwanisa kudzivirira nyangwe nedenda irori.
Sezvo pasati pawanikwa mushonga wekudzivirira kana kurapa chirwere checoronavirus, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chikasakundwa chinogona kuita ukasha hunopfuura chirwere chefluenza, icho chakauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu pasi rose kubva mugore ra1918 kusvika muna 1920. Coronavirus yabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru pasi rose, uye yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezviviri kubva zvayakatanga kuChina gore rapera. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kumabasa, vachiswera vari mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.